Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 8 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinokwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wakatsigira kudzingwa kwenhengo dzaro dzeparamende nemakanzuru navasengezo Chabangu. Vechidiki vanoita zvemabhizimusi vakambopinda muzvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki vemuZimbabwe neAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muHarare vanorumbidza mikana yavakawaniswa iyo yavanoti iri kuita kuti mabasa avo avandudzike. America nenyika dziri muG7 vokurudzira kumbomiswa kwekurwisana pakati peIsrael neHamas kuitira kubvumidza kupinda kwerubatsiro muGaza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C rakwira kudare reSupreme Court richipikisa mutongo wedare reHigh Court wakasimbisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gweta riri kumirira nhengo dzeparamende dzeTriple C vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaenda kuSupreme Court nekuti vanoona sekuti dare reHigh Court rakakanganisa pamutongo waro wekusimbisa kudzingwa kwenhengo idzi. Vati vane zvikonzero zvinomwe zvavanoona sekuti dare repasi rakakanganisa nekuti vachavangu havana kuburitsa pachena kuti vakawane pi simba rekudzinga nhengo idzi uye kuti chii chakatadza nhengo idzi.
Imwe nyaya iripo ndeyekuti vachavangu vakatadza kuburitsa umbowo mudare kuti simba ravo vari kuriwana kupi.
Vatiwo vanotarisira kuti nyaya iyi ichanzikwa sarudzo dzemabyelections dzisati dzaitwa, vachiti kana vakakunda zvinoreva kuti sarudzo idzi hadzizoendereri mberi. Asi mutauri wavachavangu vakalipani Pogen vaudza Studio 7 kuti havaoni sisi ichibudirira panyaya iyi.
Hapana kuti unogona kuiwina iyi on appeal. Hapana, hapana point of appeal. But advise yam ndeye kuti sevana veTriple C why vasingagari pasi vokumbira mapastors kuti mapastors vanhu vamwari uyai mugare nesu pasi tonamata totaurisana because izvika mari chapera kumatare ikoko.
Tavabvunza kuti vachaita sei kana vanhu vakadzingwa avo vari kukwikwidza mumaby election vakakunda. Vakati semaonero avo havana zvavachakwanisa kuita.
Handiti excuse ndeyekuti tota kugadzira zvazvakaenda wrong. Saka kana wavapa mukana kuti okay, imi manga mune chance yokurana, here is another chance runa, vanhu vakati aiwa tota ivo vanga vari wrong, then wofanira kuti uti submit to the will of those people.
Vaenderera mberi vachiti vachavangu vakadoma vanhu vakasarudzwa neruzhinji muna Nyamavhuvhu kuti vakwikwidze mumaby elections kwete vakasarudzwa nerweseri navachamisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwamashoko mubato iri vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vauza Studio 7 kuti vanomzwisisa danho re-Triple C nekuti inoda kuti ikasabudira ku Supreme Court yopinda kuma by-elections.
Vakazabudira mutare Supreme Court vanenge vane mukana wazvakare wekuenda kuma pasarudzo yacho iri kunzi ngaiitwe. Saka tinoona sekuti zvinhu izvi zvichaita kuti nyika ingoramba iri munyaya dzesarudzo, nekuti uyo akambovabvisa muparamendi akasira zvati ane simba rekuvabvisa. Saka akada kubvisa vamwe kana kuti vakati wandei anovabvisa wodzokera futi kumaelections vachivabvisa. Saka nyaya iyi ikatadza kunyatsoongororwa kunzi imiswe chaita makore ese kusvika 5 years dzapera vanhu vachingoita zvemaelections.
Vakurudzirawo kuti Triple C yavachamisa ive nezvigaro zvine vanhu vanozikanwa, vachiti izvi zvinodzivirira dambudziko rakaita serakakonzerwa navachavangu. Nhengo dzeTriple C zhinji dzacho kubva kumatebeleland nemakanzuru eulawayo nemasvingo dzakadzingwa mwedzi wapfuura zvichitevera matsamba akanyorwa navachavangu ekuti nhengo dzebato iri dzainge dzisamirire zvido zvebato reTriple C. Asi vachamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, nekudaro havana simba rekudzinga nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Gurukota runoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken vazivisa kuti nyika yavo nedzimwe nyika dziri mugungano reG7 vanotsigira danho rekuti pave nenzira yekuti hondo pakati peIsrael neHamas imbomiswa kwenguva duku, kuitira kuti pavanikwe nzira dzekuendesa rubatsiro kune avo vari muGaza vari kutarisana nenzara pamwe nekushayikwa kwemishonga. VaBlinken vataura izvi kumusangano weG7 uri kuitirwa kuTokyo muJapan. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Asi mutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu nezuro vakazivisa kuti havasi kuzomisa hondo iyi kusvika vanhu vakapambwa neHamas vadzoswa. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda pamwe neHamas, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kudarika zviuru 10,500. Ukuwo Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru 400. Mamwe masangano ari muZimbabwe anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Friends of Palestine neZimbabwe Labour Center azivisawo kuti achanga achiratidzira nemusi wemugovera muHarare, achiratidza kusafara kwavo pamusoro pezviri kuitika muPalestine. Masangano aya ari kutarisirwa kuendesa gwaro renyunyuto kusangano reUnited Nations. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganyawi weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Hondo iri pakati peIsrael nechikwata cheHamas iri kuramba ichienderera mberi, hazvisi kunyatsopachiedza chekuti ingapererini, nekuti paane chinguva hondo iyi ichienderera mberi, uye zviri kuratidza kuti pane kurasikirwa kweupenyu nezvivakwa nezvimwewo zvakakosha mukurarama kwevanhu.
Munoona sei danho riri kutorwa nemamwe masangano ari munyika ayo ari kuti ashange ari kuratidzira vachitsigira nyika yePalestine?
Kunyika yeZimbabwe pane zvikwata zviri kuratidza kuti zviri kuda kuratidzira musi wa11 November, ichiratidzira zviri kudivi rePalestine. Zvikwata izvi zviri kuchema-chema kuti dai Palestine yasunungurwa yasununguka yagona kuwana kuzvitonga kuzere, ndo maonero avo, uye maonero anenge ane vakawanda chaizvo, nyika dzakawanda. Asi chiri kundishamisa panyaya iyi ndechekuti imo muZimbabwe mutoriwo nematambudziko amo akawanda.
Matambudziko api aya amuri kutaura nezvawo?
Matambudziko aya anosanganisira nyaya yesarudzo dzakaitika muna August nekuchema-chema kwekuti hadzina kunyatsofamba zvakanaka, ende vazhinji muZimbabwe havana kugutsikana nezvakabuda musarudzo idzi. Tinotaurawo nyaya dzekusafamba zvakanaka kwezveupfumi izvo zviri kukonzera kuti vakawanda vasawane mabasa, zviri kukonzera kuti vakawanda vagare muhurombo, zviri kukonzera kuti ugaro hwemuZimbabwe usava nechimiro chakanaka. Zvese izvi matambudziko andofunga kuti anga achikwanisa kuti vana veZimbabwe, kusanganisira zvikwata izvozvi zviri kuratidzira nenyaya yePalestine, zvinge zvichibatana varatidzire kuti pada zvimwe zvinhu zvingafambe zvakanaka.
Semaonero enyu, sei tiri kuona izvi zvichiitika panguva ino?
Tiri kuona ivo vari kusarudza kuratidzira panyaya dzekuPalestine. Ndinofunga kuti chingava chikonzero ndechekuti hurumende yeZimbabwe inenge inoshandisa chisimba chakanyanya kana pakaita zvikwata zvinoratidzira zvichiratidzira nyaya dzemuZimbabwe. Ndosaka vakawanda vachitya kuratidzira, ende hazvisi zvinhu zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswana University of Technology muSouth Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vachitaura naMavelous Muhlanganyawe weStudio 7 vari kwakare kuSouth Africa. Vechidiki vanoita zvemabhizimusi vakambopinda muzvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki vemuZimbabwe neAmerica kubudikidza nemuzinda wenyika iyi uri muHarare. Nhasi varumbidza mikana yavakawaniswa iyo yavanoti iri kuita kuti mabasa avo avandudzike. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemazuva maviri wekusimbaradza mabhizimusi evechidiki vakambowana mikana yekubatsirwa nemuzinda weAmerica muHarare kubudikidza nezvirongwa zvakafanana necheMandela Washington Fellowship, vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda uyu vaLarry Sosha, vakurudzira kuti vechidiki vasatya kuita vana muzvina bhizimusi.
My advice is simply don't be afraid.
Kurudziro yangu ndeyekuti musatye. Mukudzidzisa kwatinoita vanhu muzvirongwa zvedu, tinogara tichiti usade kuzvienzanisa nevamwe, asi ita zvako nemutoo waunogona. Nemawandiro akaita pasi rese, haungashayi vanhu vanoziva nezvebhizimusi rako. Zvekare, musaite umbimbindoga musingadi kupanana mazano, nekuti hapana chitsva pasi pano.
Sachigaro weZimbabwe Exchange Alumni Association vaBen Ncube vati vechidiki vemuZimbabwe vari kuwaniswa ruzivo rwekuzvisimudzira uye kusimudzirawo nyika yavo.
Taungana nhasi kuti tikwanise kubatanidza musoro tichionesana kuti chii chatingaite kuramba tichikudza Zimbabwe, tichigadzisa maprograms anobatsira vechidiki. Vamunoona vakazara panapa vane mabhizimusi avanawo, vane maorganizations akasiyana-siyana anobatsira madifferent sectors, kubva kuzvinhu zvehealth, utano. Saka ndingangoti muchidimbu ndo zvizhinji zvatinazvo zvatiri kuti tibatsire Zimbabwe.
Muzvare Teresa Nyava, avo vakabatsirwa zvikuru kuvamba nekusimudzira bhizimusi ravo rekutengesa zvinoshandiswa nemadzimai munguva dzavo dzekutevera zvinowachika kana kuti reusable sanitary pads, vati ruzivo rwavakawana rwakavabatsira mubhizimusi ravo.
Nyaya yakanyanya kuita kuti titene zvemasanitary pads kuAfripads inyaya yesustainability, inova zvekare inosapotwa neAmerican Embassy. Zviri nani kuti ndigorasa mapedzi 6 panopera gore, pane kuti mwedzi wega wega pagore ndichingorasa kana paketi yemapedzi 10. Saka ndio zvakanyanya kuita kuti tive tiri munyaya dzekugadzira masanitary pads anoramba achishandisiwa.
Wechidiki akawanawo mukana wekupinda muzvirongwa zvedzidziso izvi muzvare Ruvarashe Midzi, vati zvakakosha kuti vamwe vakaita saivo vapindewo mazviri.
Programu iri pano nhasi inobatsira zvikuru kune vechidiki kuti vazive magwaro ekuteera kana vachitsvaga mari dzekufanda mabhizinesi avo. Angava ari climate, angava ari education, angava angori akasiyana siyana, just kuva empower. So this program has been very useful, especially kwandiri.
Wechidiki akakwanisa kuenda kuAmerica mwedzi mina yadarika pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ansi Ndondo anoti vechidiki kana vawana ruzivo kubva kuzvirongwa zvakadai, vane musenzekete wekubatana kuti vazadzise zvishuviro zvavo.
Maprogramu aya asi yataunganira pano kakosha neitano tibatsira kuti tisanganewo nevashidiki vakasiyana siyana vari kuita zvakawanda tichidzidza tichichinjanawo ruzivo maererano nezvatiriita munharaunda dzatinorarama uyezve zvinotibatsira kuti tikwanise kushanda tesewo mune zvakawanda zvatii tichiita munharaunda dzedu uyezve kuti titsvagewo zvikwanisiro zvatinenge tichishandisa zvikuru ndinokudzira vashidiki kuti vakwanise kuapply maprogramu akadai
America inopa zvirongwa zvakaita The Academy for Women Entrepreneurs, African Women Entrepreneurship Program, Professional Fellows Program, Neche Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, senzira yekusimudzira vechidiki nevanhukadzi vari munyika dzichiri kusimukira dzakafanana neZimbabwe. Musangano wemazuva maviri uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinokurudzira kubatana kwevechidiki kuti vashandure chimiro chenharaunda dzavanobva. Nakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe iri kukokera musangano weAfrican Kimberley Process wakanangana nekubuda nechisungo chimwe chete chenyika dzemuAfrica kuitira kutaura nezwi rimwe chete uye kuvandudza mitemo inotungamira mashandiro eboka remangoda. Musangano uyu uri kuitirwa kuVictoria Falls uye vakatanga nemuvhuro uchitarisirwa kupera nechishanu. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachema-chema nekukwira kwekusawirirana pakati pevagari nedzihurumende pamusoro pekugoverana zvinobva muchiwanikwa ichi, apo paine mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe kubudikidza nekambani yeConsolidated Diamond Company yakaisa parutivi mari inoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yakanangana nezvirongwa zvekusimudzira nharaunda dzemudunhu remarange. Zvichakadaro, gurukota rezvemigodhi vasoda zhemu vati mugore rino Zimbabwe iri kutarisira kuburitsa makarati anosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million karats kusvika panopera gore rino. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kutsva kwatanga kumaodzanyemba kwedunhu reAmhara muEthiopia, uye kwave kusimudza kushushikana kwekuchengetedzeka kwemakereke akaveswa mumatombo ave nemazana emakore ari mudhorobha rinoera reLalibela. Mauto ehurumende ari kurwisana nechikwata chemudunhu iri icho chakatora dhorobha neguta reGonda muna Nyamavhuvhu. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vasvika muSeoul muSouth Korea kumusangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika munyika iyi. North Korea yakashoropodza kushanya kwavaBlinken pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin svondo rino ichiti vachaunza makore matsva ehondo mudunhu reAsia Pacific. Vagari vemuBikita vakapoteredza mugodhi weBikita Lithium Mine uri pasi pekambani yezvizvarwa zvekunyika yeChina yeSino Mine vari kuchema-chema kuti upenyu hwavo hausi kuchinja sezvo vari kuramba vachinonga svosve nemuromo uye nharaunda dzavo dzisiri kuwandudzwa kunyange kambani iyi iri kutora zvicherwa zvavo zvakawanda ichiita mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeBikita Minerals yakatengwa gore rapera nekambani yekuChina yeSino Mine Resource Group nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamo emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrica Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals inova kambani yechizvarwa chekuGerman vaWilfried Past avo vaive nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Sinomine inonzi yakaisawo mari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichivandudza mashandiro epakambani iyi uye kuvaka nzvimbo mbiri dzekuchenesa lithium kuitira kuti paburitswe matani esudomen mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru uye chirwa chepetalite matani mazana mana nemakumi masere ezviuru pagore. Mukuru wesangano reBikita Institute of Land Development vaMountain Mjakachi vanoti kambani iyi haisi kuvandudzawo nzvimbo dzavo nemari yairi kuwana mukuchera lithium pasi pechirongwa checorporate social responsibility.
Senharaunda tinenge tine tarisiro kuti haasi munhu wese anokwanisa kubudirira oro kuwana basa muBikita Minerals. Saka vamwe vachona vanofanira kubenefitawo nedevelopment inoitwa munzvimbo. Asi hapana development yatiri kuona iri kuitwa kubudikidza nechi nemachina ari kumaina munzvimbo. Saka tine tichitarisirawo kuti vakavakawo migwagwa, vakavakawo zvikoro, vakaisawo mvura yakachena yekuti vanhu vamwe, vakaisawo mishonga muzvipatara.
Izvi zvatsinirwawo nakanzura Ward 34 Mbikita vaMark Mutengani vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi pakuwandidza budiriro mudunhu ravo.
Hati hapana kunyatsokuwirirana in terms of production yacho agenesi zvatiri kuwana nekubenefita seBikita. Taikurudzira kuti leBikita Minerals yata look into corporate social responsibility nemweya wakureresa.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa zita rake anoti vashandi vepakambani iyi vanoshanda kwemaawa akawanda vasingabhadharwi zvinoenderana nebasa ravanoita uye vasina kuchengetedzwa kubva munjodzi dzinoitika pamabasa.
Isu vashandi vaBikita Minerals kubva zvakauya varungu vedu ava tiri kushanda nguva yakareba ma8 hours to 12 hours pasina kana overtime yatiri kuwana. Uyezve panyaya dzesefiti apa iyi vamwe vari kudhigiwa nemugodhi, sefiti iri yatinayo haisi kuita. Tachitombokurudzirawo kuti vakuru vesheki vari pamaini vationewo panyaya dzesefiti.
Kambani iyi yakambomiswa kushanda muna chikunguru kwemazuva manomwe ichidzigadzira zvinhu zvaiva nenjodzi kuvashandi. Mwedzi wapfuura mumwe mushandi vaNelson Musendekwa vakafira pabasa musure mekutsikirirwa nemushina unotakura matombo anenge ane lithium. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati vari kutambira zvichembo zvakawanda kubva kuvashandi vari kubata zvakaipa pamigodhi yemakambani ekuChina.
Saka maripoti yayo tinawo anotaura kuti vashandi vakawanda vanoshandira maChinese companies. Mainvestors aya haasi kutedzera murau, tingati macollective bargaining agreements aripo kumasectors kana kuti labor act iripo muZimbabwe.
Asi gurukota rezvemigodhi vasoda zvemu vati havasati vatambira zviri pamutemo zvichemo kubva kumigodhi yakaita seBikita Minerals.
Tinoda kuti zvinge zvichiuya kuministry as a formal complaint so that my investigations anogona kuitwa. Hatigone kudavira kuti tiri kuita zvakati tichaita zvakati kuzvinhu zvatisina munhu akauya nazvo achikomplaina kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Uye hatidi kungozvitora sekuti zvakanangana kana kuti necommunity imwe chete yekunzi pamwe zviri kuitwa nethe Chinese community zviri kuitwa ne.
Mutauriri weBikita Minerals vakole nikisi vanoti kunze kwekuvandudza budiriro nekuchera zviborani, kugadzira migwagwa nezvikoro nemakliniki, kambani yavo yakapinza vanhu nemunharaunda vakawanda mabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Takwanisa kunge tichibatsira kunyaya yezvemvura. Toona kuti gore ra2023 takwanisa kunge tichichera mabhoho anokwana kuitawo 36 muBikita, Masvingo North neGutu.
Kambani iyi inoti ine vashandi chiuru chimwe chete nemazana mana uye pavashandi ava mazana mapfumbamwe nemakumi maviri vanhu vemunharaunda dzakapoteredza Bikita. Vatiwo vane makambani avakapawo makondirakti emabasa ayo ane vashandi chiuru chimwe chete nemazana maviri. Pavashandi ava vanikisi vati mazana masere nemakumi matanhatu evanhu ndevemunharaunda iyi. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naAmai Sibongile chinoda kufa vesangano reziva kwavakabva iro riri kushanda zvikuru kuchengetedza rurimi rwaamai kune vana vari zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika senzira yekuti vasarasa rurimi rwekumusha. Sangano reziva kwavakabva rakaparura muna Gunyana gore rino chirongwa chekudzidzisa chishona neisindebele padande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai chinoda kufa pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Handina hangu sangano randiroti ndinaro. Ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kumhondoro. iriko library irikushanda irikushandiswa pachikore primary school ikoko kumondoro kwachiyero.
Izvizva muri kubatsirana nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava ka library nekupfekedza mabhuku ekutanga.
Pana akatipawo makombiuta vanoticha kuchinoi. Handikwachotaura zita ravo ndisinenge ndataura navo. Vari kuyunivhesiti yekuchinoi. Vakatipa makombiuta anokwana kuita gumi akaiswa imomo mulibrary imomo. Tikazoisawo malaptop mairi. Tikazovapa kajenereta kadiki kuti vapote vachishandisawo imomo.
Tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana. Neurombo vateereri taita dambudziko nemichina yedu takatadza kuti tinge tichinzwa hurukuru yatanga tichiita naamai Sibongile chinoda kufa vesangano rezuva kwakabva. Tichakopai chirongwa ichi svondo rinouya. Makateerera kustudio 7. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. manheru anhasi tiri kutarisa nezvemusangano weZimbabwe US Exchange Summit muHarare uyo uri kuunza pamwe chete vechidiki vakapinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvinokokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 am 4930 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinokwira kudare repamusoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wakatsigira kudzingwa kwenhengo dzaro dzeparamende pamwe nemakanzuru. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Tavoka Ncube.
Kuizika tisenda.